Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zuva rewo Teachers Day rinotiangaridza kukoshwa kukosha kweprofesheni yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose. Asi richiti rinotiridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichibiwa.
Varairidzi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day.
Chishuru kuti chinzemutengo munyika zvainkeza ne 1500% yen po over 60%. Chishuru pane huge difference inofanira kukava. Kuti chine ofa iyoyi machiremba hatikwanisi kusubsidize shandiro yedu panguva dzaanofanira kunge achitipa mari kuti tikwanise kuchikavha gidhi redu.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro, uye vana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa 5 Gumiguru pasi rose zvichitevera kutarwa kwarakaitwa zviri pamutemo nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, uye rakatanga kucherechedzwa zviri pamutemo muna 1994. Sangano revarairidzi vekumaruwa muZimbabwe reAmalgamated Teachers World Union of Zimbabwe rinoti rapinda muurongwa hwekucherechedza zuva iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi neupenyu hwevarairidzi. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavapinda wanga wakarongwa nesangano reZimbabwe Labour Center, uye wapindwawo nemamwe masangano evarairidzi.
Tabatana nevamwe vashandi kuvatanga takakokwa veZimbabwe Labour Center tichitarisa urarama yakararamwa navaRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class, ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yechienderana nevarombo nevanhu vanotambura. Saka ndo nyaya yatasikira tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Center kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarairidzi?
Hongu tine vamwe vanobva kumasangano evamwe varairidzi vanga variko, kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatina kuikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema chema nemamiriro akaita upenyu hwavarairidzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandatiwa kuti ndipe hurukuru tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanyama ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangatamhuri dzavo kuti vachitadza kuratidza vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa 14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga marimi kwasa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa 14 Gumiguru kuchange kuchiitwa nevarairidzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwawo?
Tichange tichikurudzira varairidzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvoga zvavatarwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdrawal labor yake. Veboka redu vose vachanga vasingaende kumabasa, asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamawekendi vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete. asiri sago ye washandi vose.
Musangano wamaita uyu va masaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva, kangave unoshanda kurailways ungade ungashande PGMB chero kwauri kushanda uri, tibatane pamwe chete, tisangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi, asi tibatane zvine vamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa, tibatane nevamwe vari pamapenzheni vakadorega mabasa kuti tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe, raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vose, citizens vese ari munyika, kuti vanzange vambonzwisisa simba ravainavo izvo. Kana tavanzwisisa simba ravainaro, ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana taakuenda kuhurumende tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho, tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi kunyorera mapetition, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vachitsamwira vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe. Dzikatadza kugadziriswa, vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi, nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete, tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane, kuitira kuti kana kwakuratidzirwa kuratidzirwa nevanhu veboka reatruth, hakuchanzi kuratidzwa neboka rangana, kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Changa chichitira tadzidza kumashure uku, kurwisa tiri mupata, asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete, tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa, kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichidiwa zvinguva nenguva, kuti tifare tiwane tigere kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika, tingenura njere dzenyika. Takafarawo tisaite masiyandaita, tisaite kungobata nekuseri kweruoko, asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri, chekutanga chekuti tibhuire kodzero dzedu kuti tidziwane, chechipiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasise responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira, nekuti budiriro inobva mudzidzi yatinopa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rakaramba kutambira mari dzakawedzerwa nehurumende nezuro, richiti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvakanzi zvakawedzerwa nehurumende zvishoma zvichienzaniswa nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dean Ndoro, vanoti nhengo dzesangano ravo dzichadzokera kubasa kana sangano reHealth Services Board ragadzirisa zvichemo zvavo.
Tokuti nezuro musechishanu takapinda munenedzibipartite negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth services board nesvashandi tichedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kwemwedzi zvoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzisa yekuti ida kwaningakwanisa kuwedzera ne60% vana anonzi mahealth specific allowance, isanganisira neyedu onco allowance yedu. which is mainly as agriculture, as you can see, 7 shift at Noana, RTGS per hour per unco, increase only $4.50. If I mean that $4.50 RTGS per hour. It's like the Zimbabwe Hospital Doctors Association, the Mirror Hospital Doctors Association, now Sambira, Ramba, Ofayo, you work a Buddha meeting. Yes, Zisa.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende.
Zvichiri kuti zvinze mutengo munyika zvainge zvine 1500% then po offer 60%. Which means pane huge difference inofana kukafa. Hokuti ne offer iyo machiremba hatikwanisi kuti subsidize shandiri yedu. Pangoeza anifa nanga chitipa mari uchi kwanse chikava kipiro ni kwa 60% kushuwa 1,000 saka hiyo fai ya ingara kwanise uki unge chikwanza kuzokira kubaya mwichanga chungura mbatri incapacitated kuzokira kubaya.
Dr. Ndoro, chii chaezo cha muru kudai mimi kutichitwe ni hurumende?
Staranga tati hurumende nga hiri ziyo malawanzi zedu central na interbank exchange rate.
Munorewe ika na mchiti hizo zichendera na ne interbank exchange rate?
Tukuti susu Fechuana zeza kwa te kwa ni panga hapa ni US dollars kwa nisipiri wa nisipiri kwa nisipiri kwa zunjo jishara kwa naraguli za fali nikuda kwechi kwe inflation kata na izuzu kwa hizi maria tenu kwa nisipiri Fechuana yonu wana fali ndi US kwa na yonu menda yaka introduce interbank exchange then kwa kwa nisipiri kwa masalari ziwe binechi interbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakainzana here nema US dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri ma US dollars?
Tinoda dzienzane sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina ma US dollar uye zvasiri pamutemo kunge tine ma US dollar ngaichienzana uyezve ive nebuying power.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndiwo hunokuvara nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndiwo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinoita kuti shungurudzo isina chimachiremba nekuti hazvifaniri kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi but isusuwo pamachiremba haimunofanira kunge nzvidziso yekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka unofanira kunge uri nerightful state of mind uchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muhealth apex council zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kuudza health services board nevaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo sezvozvi tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebhaipatiti uyezve kana platform yacho mazvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar grievances anonge asinganyatsozviri kuadresswa health apex council muya kuti zvitore nemubhaipatiti saka zviri kuti health services board ngaigadzire imwe platform or imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievance dzavo angoendeswe zvinotaurirwa naziri zvepamachiremba nyika.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dean Ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo sachigaro vesangano iri Dr. Paulina Sikosana vanga vasiri kubatika parunhare mbozha yavo. Asi hurumende inonzi yanyorera vana chiremba tsamba ichivaudza kuti vadzokere kubasa nemuvhuro nenguva dza 8 mangwanani. Asi Dr. Ndoro vaudza Studio 7 kuti kuramwa kwavo basa kucharamba kuchienderera mberi kudzamara hurumende yawirirana navo. Mumiriri weMDC Mhighfield West vaHepmo Chidziva vanoti shuviro yavo ndeyekuti pave nenzira dzekuunza magetsi munzvimbo yavanomirira muparamende kuitira kuti vana vari muzvikoro vawane zvikwanisiro pavanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvinoda magetsi. Vachidziva vanotiwo vari kutsvaga vekushanda navo mukuchera zvibhorani nekuudza magetsi pachishandiswa sola. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachidziva nezvenyaya iyi.
Haifi kuti mune nyaya dzakawanda dzinosanganisa nyaya yemigwagwa, nyaya dzemvura, nyaya dzemagetsi, nyaya dzezvikoro nekuti munenge mune sekondari sikuru imwe chete. Mukati mehaifi kuti mune vanhu varimo vakafanana nenherera vachipedzura asi vaikwanisa kunge vachichengeta. Kune nyaya iriko yemapensioners muda vakabatirwa mari yavo iri maus dollars vachipihwa marhgs arikukombe nenyaya inopa vanopiwa chikapu chewelfare vakwedzera vaya varikukomplaina kuti pari kuuya nyaya yecorruption vari kuti vabhadhare mari ivo pakuti vawane chikapu ichocho. Ndakatarisa nhaifeti tine nyaya hombe yemugwagwa iriko kuafrica roo kuti dzinhara riri kupiwa mari dzine kuti ine zvinoga kuva nyaya dzinhara council inotadza kuita access mari iyo ine nguva kuti roti dzedu dzaafara zvouya kunyaya yemvura iri kuda kuti ndingechera zvibhorani kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vedu vakukwanisa kuwana mvura seke pachikoro chedu chekwaeva handisina mvura izvizvi otaa vakaenda iwana vanondibatsirawo vakwanisa kunge ndadhula mabhohora kuti vanhu vange vachitetereka nemvura. Neprojekti yandaa ndakatarisa kuti ndinoita yesola project yekubatsira panyaya yemagetsi nekuti munyika musina magetsi anongouya for 4 hours achienda. So vana vedu vari kuafectawo kuchikoro kukwaedza vanofanira kunge pachiitwa metal away nyaya yemagetsi hapana. Vanoita food nutrition nyaya yemagetsi hapana. Fashion fabric nyaya yemagetsi yaafrica asi vana vari kunonyora mwedzi unoterera mudzidzo dzavo.
Kana paine vamwe vangada kukubatsira vanokuonai uyezve vangabatsira sei?
Kana paine vanenge vachida vandibatsira vanondiwana panhamba dzangu dzinoti 0777685445 ndo namba dzinobatsira WhatsApp kana kungosenda hepmochi vanobva vandiwana kana tinondiona rebo hepmochi ndiyo akaunti yangu yeconstituency yehipmochi.
Takatarira vechidiki tinonzwa vazhinji vachichema-chema kuti vechidiki havana mabasa uyezve vaakupinda pakutora zvinodhaka nezvimonde. Zvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo kune vechidiki vekuconstituency?
Inyaya yakaoma iyoyo kuti generation yevechidiki vakawanda havana access kunyaya yemabasa nekuti makambani mazhinji akavhara. So unotoona kuti munzvimbo zhinji nenyaya yestress vazhinji unovawana vaakuita izvozvo zvemadhiragi. Saka tiri kutrya nedzimwe nzira kuti tinoita sei kuti tivabvise tivawanisewo zvinovasasteni panguva yavanenge vasina zvipindi. Ndopa tiri kutotsvaga kuti samp umwe unotsvagawo mabhora kuti dai mambenge muchitambawo bhora unotsvagawo netball asi kana dai mambenge kuti vazhinji vaakuenda kuprostitution vamwe vaakuita zvemadrugs vamwe vaakungorarama nekuba vachinoenda kujeri nekudzoka kusina upenyu especially kune vechidiki vatambaa.
Mumiriri weHighfield West National Assembly vaHepmo Chidziva vachitaura vari parunhare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPasta Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe, vanogara muNew York asi pari zvino vari kushanya imo muno muWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro, Pastor Teresa Dangwa, mafambireiko kuno kuWashington DC?
Nhasi ndauya zvangu nehama dzangu dzakauya kuconference yemadzimai yakadarika masvondo mairi apfuura. Tanga tine mubatanidzwa wevafundisi wevasikana nevarume vasati varoora kana vasati varoorwa kana vasina zvavo shungu yekuroorwa uye nembatanidzo wemadzimai wakapera masvondo mairi afura. Saka ndandauya nevaikanga vauya kuzotishanyira main speakers edu, umwe chete anonzi Prophetess Masego na Sister Mercy munomwiziya muimbi wedu wekuZimbabwe, gospel diva wedu, ndiyanga achitiimbira pamaconferences edu. Zvakadaro ndiri kuno ndanga ndagara ndine urongwa hwokuuya kuno nekuti ndine container remabooks nema school supplies zviri kuenda kuZimbabwe.
Zvinhu izvi zvinenge zviri kuenda kupi uyezve zviri kubva kupi?
Zviri kushanda neRotary Club, saka vanenge vachitipa mabhuku, maschool supplies nekunotumira kunoendesa kuzvikoro zvandinoshanda nazvo. Vamwe venyu munoziva program yangu inonzi Dangwa Initiative. Tinoshanda nezvikoro zviri muChikomba District kuChivhuko. Izvine izvi tine zvikoro 45 zvatakaregista zvatiri kushanda nazvo. Ndo kwatakaona kuti inga havana malibrary. Saka mabhuku ari kuenda kurwendo rwino mazhinji achona mabhuku ekunotangisa kuestablisha malibraries among maschools yeyatoshanda nawo.
Pane zvimwe here zvichange zviri mucontainer renyu zvamafambira ikokuno?
Tine chikoro chiri chemakristu iri muMaryland, imo muno muDMV imwenyu muno. Vakandikoka vakati mufundisi tanzwa kuti muri kugadzira zvinhu zvinoenda kumusha, tingakubatsirai nei? Ndobva ndavataurira kuti vana vedu vasikana vazhinji vanombotadziswa kuenda kuchikoro kwemazuva amwe acho, anogona kutadza kuenda kuchikoro kwesvondo pamwedzi nenyaya yekuti vanenge kana vari kumwedzi vanenge vasina zvokushandisa kuti vazvigadzirire panyaya yekuenda kumwedzi. Saka vakati vakabva vatitengera mabhurugwa, masanitary towels zvokuti tigokwanisa kuenda kuma vakatoti. Saka ndakati saka ndouya nemotikari yakakura zvakadii zvikanzwi yaine vhani. Saka ndokwati kutopfuura nako izvozvi kuti tinoona kuti zvinhu zvachona zvakawanda zvakadii tozviisa mucontainer. Uyezve gore rino tiri kurejista izvozvi kutotaura kwandiri kuita kudai, ndatomboreceive message kune team yekuZimbabwe yeDangwa Initiative. Vari kutofamba mumaruwa vachiregista anonzi maOVC, maorphans and vulnerable children. Vana ivavo vasinaizvinoi takanzwa kuti maOVC vana kwete kungoti maOVC chete, asi hanzi vana vari kutouya kuchikoro vasina kudya chero vasiri maOVC. Saka isusu edu nekuti tiri kutangirawo padiki patinokwanisa, tangotombotanga nekufidha maOVC. Saka izvozvi tiri kutoregista vana 1000.
Vana ava muri kunyoresa vari kunzvimbo ipi?
Tiri kutangira muChikomba District, ndo matakatangira kubvira muna 2008, asi hazvititadzise kuti kana pane mumwe anenge achiti ini ndine vana vakati, kana vari Nherera kana kuti vari vana vanonetseka vanoshupika, aiwa munongondibata pa WhatsApp pa +1 914 327 6633.
Tichipeta hedu nhaurwa yedu, zvii zvimwe zvamuchange muri kuita iro gore rino?
Gore rino ndine bhuku randakanyora randiri kubuditsa richabuda mumasvondo matatu ari kuteeraya, randakanyora reupenyu hwangu, rekudamwa kwandakaitwa naMwari nekuratidza kuti Mwari nyangowe uri munhu akaita sei, Mwari havarege kushandisa. Hapana chinhu chinonzi naMwari ichi chitadzo chihombe. Mwari vanotaura ivo mushoko ravo kuti ndakakuziva usati watovemo mudumbu mamai vako, zvichireva kuti chinangwa chavo maererano neupenyu hwako chinotori mauri nakare. Ndo zvandiri kunyora mubhuku rangu iroro, richabuda zvakare. Tichadzoka nechitaura nezvaro panguva inoteera, asi ndo chimwe chatakatarisana nacho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu Pastor Teresa Dangwa. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hunoraramiwa nevasungwa kana vachinge vazobva kumajeri vabuda, kuti vari kukwanisa kunge vachipinda mune ruzhinji vachigara zvakadii, yatingati reintegration. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro Vaidzoni Chiota. Vachiota, muri kuona sei panyaya yekuvandudzwa kwevasungwa kana yatingati rehabilitation? Muri kuona iri kusenza here kana vabva kumajeri?
Pari zvinezvi pane gadziriro iri kuitwa neZPCS, Zimbabwe Prison and Correctional Service, yekuva vanoita kuti ivo kuti pave panoita inonzi reintegration process. Saka vari mukati nekugadzira zvatingati mutemo wacho kana kuti zvinoita kuti zvishande. ZPCS yakaona iyo kuti zvayanga ichiita kuti yadzidzisa vanhu vanhu vabva mujeri vakuenda kumusha kwavo mumwe anosota taura kuti aiwa ndenge ndiri kumaundari wenyu mumwe achiti ndenge ndiri mukorokoza mumwe achiti ndenge ndiri chii mumwe achiti ndenge ndiri kwakati achataura kuti enge ari kujeri saka vakaona kuti purosesi iyoyo inotadzidza kuti munhu anziku ane chinobatsira chaawana kunge ari kujeri saka vari kuronga kuti vaite inonzi reintegration process kunove kunoita kuti maofficers ezpcs macivic society organization machechi vanenge vachibatsirana pamwe chete kuona kuti musungwa paari kunopinda mucommunity zvaachaita nezvino zvinenge zvichiitika zvinomubatsirawo here iye nekugara mukati meruzhinji ruzhinji rinobatsirika sei pane zviri kuitika nekuti pari zvino yatingati rehabilitation yavemo yakaiswa kuiyo inonzi corporation muf saka nachinhu chaakutanga kufandwa nestate kuti chive chinoita kuti vanhu vawane zvavanofanirwa kuwana zvinoenderana neupenyu hwavo vari mujeri vachidzidziswa
ko nyayawo yekuti vamwe vasungwa havari kunetseka kuzoti vagare kunze uku kana vabuda kubva kumajeri vosarudza zvavo kuti zviri nani kuti ndidzokere kujeri vopara dzimwe mosva kuti vadzokere kujeri pangave nechokwadi here kana kuti vanhu vanozongoitawo mufungo wekuti zvaabva kujeri afunga kudzokera zvakare kujeri
pane rutivi rwechokwadi rwuripo nekuti kana munhu agere kujeri anopuhwa kudya nezvekupfeka zvese asina chimwe chinhu chaanotambudzika kuti dai ndawana kana dai ndaitira chakati saka munhu anofarira kunogara kujeri nekuda kwemaeconomical hardship ariko ekuti haukwanise kuwana basa hakuna kana kambani kana chii vezvitoro chaivo vamwe vari kutovhara kunze kwematakishopu nekuti mutakishopu hakuna munhu anoda kuzotora munhu wavo anenge adaro vashomawo nekuda kwekuti tikatarisa vana vari kubva kuchikoro andonosenza mutakishopu kana mustreet saka iyewo nekuda kwekuti anga ari kujeri kuti azokombita nemwana uyu hazvizoita saka handofunga kutoti ndegai hangu ndigarei ndiimujeri nekuti kubatwa kwaanenge achiitwa mujeri anoona zvakamunakira
ko ukama hwenyuwo imi sesangano rezakro neveruzhinji muri kuonawo zviri kubatsira here kuti veruzhinji vange vachizotambirawo vasungwa vanenge vabva kumajeri avo kuburikidzawo nemi sesangano muchivatsvagira nzvimbo dzekuti vange vachipinda
pari zvino isusu tinonetsa kuzviti tiri kuita zvakanaka asi dai kuri kuti vari vamwe vari kutaura nekuti isusu pachezvedu tingezviona kuti matanho atatora ekuita kuita pari exercise yecommunity nemainmate neprison community inenge yakanaka zvikuru nekuda kwekuti kutaura kuno kwatiri kuita vari kuita inonzi prison day inoita kuti vave vanosangana vasungwa neveruzhinji veruzhinjiwo zvakare vachikwanisa kuona magariro nekunzwisisa kune zvinoitwa neprison chinhu chatakatanga ichinzi prison festival an introduction yakaitwa nezvakro an initiative yakatorwa nezvakro kuti isvike pairi ipapo kuti vatange kuita miziki nei mukataura nevari muprison vanozviziva vakazvitanga zvichitanga pachivhu taitotorana chipavo vachienda vachinodzidzisa kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa nemaprisoners
aiwa ndinotenda zvikuru vachiota nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
aiwa ndinotenda zvikuru nekuva yematipa yekutiteerera nenge nenguva yakanaka
manga makateerera kuna vaedison chiota vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndoti murare zvakanaka vateereri
tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi zpc kariba yaita mangange 0-0 nefc platinum yadha yarova ngezi platinum 1-0 chicken in yaita mangange 1-1 nechapungu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinokuedzidzai kuti ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc
soku isika disenda.